Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2020.
To join in this discussion, please call us directly at 001-202-6192-077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on the internet. Please visit www.voazimbabwe.com. For Shona, visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the year 2020 as the curtain comes down on 2019.
A lot happened in Zimbabwe this year, including the death of former President Robert Mugabe and former ZIPRA Military Intelligence Supremo Dumiso Dawengwa, the public shootings of protesters in January by the state security agents, the return of Vice President Constantino Chiwenga from a 5-month medical treatment in China, and doctors downing their tools over low salaries and poor working conditions. Serious economic decline resulted in an unofficial hyperinflation rate of about 480%, among other issues.
Drought also affected millions of people in rural and urban areas in Zimbabwe, with an estimated 8 million in need of food aid. The agriculture season looks bleak this year due to lack of rains in most parts of the country, leading to fears of another devastating drought.
And Vice President's wife, Mary Mubaiwa, who has also been making the headlines of late as she was arrested recently for allegedly trying to kill the retired General Constantino Chiwenga, externalizing millions of dollars and attempting to forge a marriage certificate. She is currently in remand.
Have Zimbabweans lost hope about the future? What are your expectations next year? Let's hear your views about the coming year.
Please note that we're also live streaming on all our Facebook pages, so visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yes, we're going to be talking about the corner and the zone ke ezomhlaba. Sikulive talk kona manje lapho sikhuluma lani ngokwenzakale umnyaka ka 2019 kusiya kathesike umnyaka ka 2020. Siyawazi 2020 sokuselila ngelodo kuphela ukuthi abantu bangene kulowo mnyaka. So ke kuyini elicabangela ukuthi kuza kwenzakala? Siyawazi lo nyaka simile kuningi okube khona umnotho ungani ukuqa ngamadolo kuzobuya ke owayengumongameli uRobert Mugabe wabhubha, kuzobuya njalo lo owayekhangela ke ku-intelligence kuZipra uDumiso Dawengwa laye wabhubha njalo, kuzobuya ke okuningi. Siyakhumbula lo chief Nhlanhla Yamangwe Ndiweni osesuswe uba induna khona ngale ke intaba zinduna lakho kwahlupha khonokho. Kuzobuya ke lo Mary Mbaiwa ikhosikazi lika General Constantino Chiwenga, sikhuluma nje use remand prison khona ngale ke eHarare, phandle kweHarare. Kuzobuya ke kuningi simile sikwazile abodokotela ngabakho esibhedlela. Umnyaka ozayo pho uliphatheleni, asixoxeni zulukandaba kunjalo.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu cheLive Talk. Tichiona isu kuti takusvika pakupera kwegore rino ra 2019, saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zvakaitika iro gore rino zvamuchiri kurangarira munyika. Tinoona kuti takaona vaimbo vamutungamiri wenyika varopa Mugabe vachishaya gore rino, tikaona zvakare munguva yapfuura pari zvino vana chiremba vari kuwanikwa ivo vasiri kukwanisa kuenda kumabasa, vachiti ivo mari dzavari kuhora hadzisi kukwana. Takaona zvakare tichitaura isu naDr Magombei ndo zvimwe zvakaitika ipo pano panhefenyuro yeStudio 7, asi tichange tiine mipo pano tichionesana. Nhasi taona isu mai Mary Chiwenga, kana kuti Mubaiwa, mukadzi wa General Constantino Chiwenga, vachinzi ivo vari kumboramba vari muchizarira vozoenda pamberi pedare musi wa14. Saka zvimwe zvatichange tiri kukuru kuya uda tuda kunzwa kwamuri kuti imi ranga rakamira sei gore rino, uyezve zvii zvamakasangana nazvo. Vazhinji vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvinhu yakanga iri kukwira zuva nezuva, mitengo yemafuta ekufambisa yakanga iri kukwira tingati viki neviki zvinoreva izvo kuti vazhinji vanga vari kutarisana ivo nemaomero ezvino munyika saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa uyezve taita rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau kwamutare awanikwa iye achitaurawo nevagari veikoko kwamutare taona ataura nameya veguta rekwamutare achibvunza iye kuti zvazvakamira sei pagore irori ra 2019 regai timbonzwa kuti vati chive kwamutare
isusu seguta so far atina chatinga kwanisa kubata kuti ichi chiri pano chataka kwanisa kubenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyadzo hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kuti tinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe taitotarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets also market yekusakubva kuti chakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukurumidza kumhanya zvakanyanya pari project iyoyo kubva ndofa yane gore yakamira pari zvino inotori nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mpengo haasitori napa hapasati patogadzirwa zvakare ende ndezvimwe zvatatotarisa kuti investment mari iyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanisa kusumudzirawo nzvimbo ino even kuwanikawo kana paki chaiye yekuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana tiye kwachiyadzwa iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafana naizvozvo ishungu dzedu kuti dai takwanisa kuwana panhu patoona kuti madiamonds akwanisa kubhenefitawo vanhu vemamutare zvakanyanya
dzigore rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafilewo vanhu vari kupiwa macontracts ekuita ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzoluta vachienda uye tino fungidziro yakasimbarara chaizvo yekuti vanodya nevakuru vari muhurumende saka zvimwe zvinhu
aiwa apo tiri kunzwa kubva zvine zviri kuitika kwamutare vari kutaura ivo vari kuchema chema kuti kunyange hazvo iriyo nzvimbo ine mangoda asi guta iri nevanhu vacho havasi kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro runobva ikoko kumangoda saka pindai muchirongwa monyora zvakare nhamba dzenyu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona kune avo vari padandemutande reintaneti makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai mupinde muchirongwa.
Now, we've got some news that is coming out here. The Minister of Home Affairs and Cultural Heritage is said to have written a letter to the Censorship, Entertainment and Control Unit, asking the unit to actually intervene in the launch of an album by Wallace Winky D, Chirumiko. Now, the album is titled Njema. So, according to the ministry, I quote, it is understood by the general citizens of Zimbabwe that his music is now political, for it carries political messages that are incisive. The album launch seems to be an opener to a series of destabilization programs as outlined by the enemies of the state. The song Ichibita, among others, a clear attack on the authority, as has been Kasong Kachecha. So we have not been able to contact Chirumuko himself, so we hope that the ministry is going to clarify on this issue. So we normally give you even some breaking news and all those kind of things. So, but we've got an audio of people who are talking about Ugutikambe, Umyagoza, Uyabuba Paterin. So I guess this is when Abantu Bekuluma Ngaloku, so this is Ngena Gekuklerulet. Kunjalo. Yes, sadinga ke sizwe ukuthi u producer wethu
angathi nakho bochelo amacala enkohlakalo amacala abo avolela emoyeni izakhi engikubonayo ngibona ngani abayenze i follow up yamacala abantu beinkohlakalo ebabophileyo i follow up yakhona ikuthatha i case number yomuntu lo obabophileyo bangathatha i case number yomuntu obabophileyo sekusiba le reference ukuthi lanxa usucungula kumbe usudinga ukuthi i-case number so and so iyenziweni kwathathathelo bani ngicala lo muntu lo wenkohlakalo ngiba ngani kungaba ngcono likhuluma lo moyo lapha egwandi enhwali ngiyabonga.
Ninjani msakazi basakazi bonke besitudio 7 ninjani mpilo? Hayi mina mphilile basakazi. Hayi kizimo sibe right siro thinking out hey siswe smart siyekhaya hey.
Mina Pepsano sangweni ngiseJohannesburg ngokuphuma ekhaya ngisenkaya. Ayikho into ezoshintsha ngo-2020 ngoba vele leke kusena labo bantu labo akade bekhona since 1980. So yini si expect ukuthi izoshintsha ngo-2020? Ayikho into ezoshintsha as long kusaphatha iZANU-PF.
Ayo khuluma ngomgcini Dladla osuke eluphana emzona, emzona K4. Kodokathi ezinsebutsane ekhonsistone yobulolo. Alinjani basakazi bakasithuthu ye-7 hayi thina siyaphila banjani abanye hhayi umnyaka lowo imfunzimela sibili hhayi ubunzima ukuthi lapho engikhona thina singabantu esenza ama-peace job manje hhayi lonyaka bekuwomile ama-peace job endaweni yobutswana hhayi ma-peace job bewomile asazi ukuthi omnye ozayo uzasiphathelani.
Ye labo ke ngabanye abantu abasithumezela imilayezelo yabo yama-audio besitsho ukuthi umnyaka ozababona njani. So marvelous, those are some of the people that sent us messages. And kade ngikhuluma yikuthi-ke uWinky D sizwa kuthiwa-ke kule nkinga, inkinga enkulu, i-albhamu yakhe lethi Njema ungazane sokumele zimkhalele. Sizwa kuthiwa-ke umanager wakhe usemapholiseni, sikhuluma khona manje ku-CID Law and Order. So siyabona njalo-ke kula bantu abalokhu betwitter ngakho lokhu baninga okunye omangalisayo. So-ke sizaludinga lolu daba siqeda lapha size uthi luyangaphi. So zulukani ndaba asithoveni.
Aiwa, tiri panya hizo dzidze vaimbi, tine mutereri wedu mukuru, top fan wedu wakatanga nesu pano pa Studio 7 kubvira 2003, abvati, ndi Donald Mamboma. Hanzi tetema avi endi mkoma Gibbs, muriseiko kwa Musa Kanganwe kufa kwa Samanyanga. So Gibbs wedu omitted the death of one of Zimbabwe's greatest singers, Oliver Mtukudzi. So Donald went on to say, please don't forget that this is one event that happened that left a lot of people very sad. And we saw him being given a hero's burial. So thank you so much, Donald, for reminding us. Yes, tangatisina kunyora kushaika kwa Samanyanga. Oliver Mutukudzi takaona vachitisiya iro gore rino saka vari kuti ivo shuwa gore rino anzi pasi hari guti ndokutaura kwari kuti so thank you so much Donald. Saka kune vese vari palive feed yedu pari zvino tinokuchingamidza ipana Kelvin Mindu ari pano wagona chitova hanzi simavi how are you aiwa inini I'm okay. Simeon Banda hanzi muri seiko vachamarari nevateereri vestudio 7 ini ndotamba hangu saka nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu vagava mutandavari vabva vaisa zvatataura vaisa namba dzavo nemacode numbers avo. Eunice Ncube ari kuti muri sei tiri kuona Donald Mamboma ndiye atinyorera nenyaya yaSamanyanga aiwa tinotenda. Bernard Bvukumbwe ari kuti muri sei tete kana paine zvimwe zvakaitika iro gore rino zvamunofunga kuti tasirira munogona kunyora togona kuzviverenga ipo pano. Fungai Mataruza ari kuti good evening VOA tinotenda nechirongwa. Top fan yedu Elder Perians, a hard year indeed politically. It is only getting worse. Chitemerere ari kuti makadi aiwa kuno tiri wadi yedu. Michael Mapipi ari kuti pakaipa munyika muno. Leon Gezi ari kuti muri sei zvenyu uko Zimavi naDube. Ndiri kukubatsai ndiri kuno kuCape Town. Aiwa isu kuno tiri wadi. Tiri kutarisira kuti taamuzuva rechipiri. Tasarwa ne one day chete kuti tipedze 2019 tipinde muna 2020 kana Mwari vakatitungamira. Saka pindai muchirongwa muchitiudzawo kuti imi ndezvipi zvamukasangana nazvo iro gore rino ra-2019 zvamukada kuona tichikurukura pamusoro pezvazvo.
Yes, yabona ke silomalume Utamu okagwayi kunjani nge mfowethu kuna ngambo kuyeCanada silethemba lokuthi uyaphila uti lami ngikhona ngibukele mfowethu. Timhlabangane uTamachono Dube kunjani kona ngapho lapho khona mfowethu ubona njani umnyaka obuyayo. So ke khuluma khona mpisizo Thobe ebandama la uti linjani VOA. Siyaphila kakhulu ke kwini lonke lisibukeleyo khona manje ndingabe likhona kuFacebook libe khona kuma-websites ethu lendawoni nje ezijeneyo ndingakhohlwa phela ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu kwezi siyibale. Kuzobuya ke uvela phi Sindi Moyo uthi yo that's a lot of things bekunzima lo nyaka ngakho ke silethemba lokuthi umnyaka ozayo uzaba ungconywana. Giant Nyathi uthi salibonani ngibukele ngikwele Botswana kunzima okunye okumangalisayo. 2019 bekungani kutshele kanzima 2020 asikwazithi kuyangaphi. So kuthiwa usile khola kubani
anzi thina khola varipo panare. Hello khola.
Hello.
Ye kuthiwa ngukingston kwalapho secingweni. Kingston kunjani?
Ngiyena ngiyaphila kunjani baba?
Ngiphilile ungapho kona apho Kingston.
Ngilapha egogwe.
Kunjani egogwe uyahlanyela ujinda khonapho?
Ya sasa yiki manje hayi izwi kasifuna ukuthi line kulonyaka kuyafiyo.
Kunjani?
Ha kula zulu nduna.
Ye manje umnyaka obuya bona njani mfowethu?
Mina ngibona ukuthi kuzabe kunzima kakhulu, ha uza umnyaka ukuthi sizasela ukudla, sizasela imali, sizasela imfundo, sizasela konke. Ambona ukuthi kuzaphatheka ngani. Hayi phela ukuthi inkosi sibuzise sibili, hayi lapha siyafake njani, hayi ukuthi idola ithi ngiyabuya ngasinxathisa. Ambona ukuthi idola iyancedisa kanjani. Ha umnyaka ozayo, ha siyafa nduna.
Manje Paul nalingenza ungenzani phela koni two spills uphila njani kona
alapha siphila ngokuthwala into lezi zamadona lezi manje iyazi ukuthi ifiwe yathi ungayithola ngapi
ithwele
kakunda umsebenzi yabo ukukhona kudalana lo ukuthi ungathola umumbu uhambela kumbe eganye uhambela kumbe kunemango uhambela kumbe ekana kumbe ngapi kanti itivini lakhona liyadula akuna into ongathi ungayibamba kanjani
Hayi siyakuzwa kakhulu phosa lokugcina mfowethu.
Ugcina mfowethu ukuthi mbengelela abantu abangibazayo amabhuramu oborukobo labo labanye o-Livingstone, o-Milstone ukuthi hayi madoda asisebenzeni kahle kahle sincedisane singafa singabambisana kahle.
Awubona ke mfowethu sibonge kakhulu Kingston ungatshelwa kusasa khona lapha egogwe.
Yebo baba ungikhumbule kusasa ngikhulumela we futhi.
Hayi ngibongile kakhulu udingela ukuxaxaxa konabo bye-bye
baba.
All right, bye-bye. So that is Kingston. He says he doesn't see a good year in the coming year. So he says people already are starving. People need some kind of help, you know, in terms of food aid. So he says the rains are just hazy. Like there's almost nothing, according to him. So the agricultural season, says he says it looks a bit bleak, you know.
Regaitenderere mberi tichiwanikwa isu tichiverenga zvamuri kunyora ipo pano paFacebook page edu. Totora kutora mukana uyu wokutenda vese vanogara vachititsigira pano paFacebook page edu yeVOA Shona. Kunyangwe zvinhu zvakaoma tinoziva kuti data riri kudhura asi vanhu vanogara vachiuya. Top fan yedu Elder Piri ndovaye vati very hard year indeed. Leon Gezi anzi muri seiko zvenyu ikoko ndovati vari kuCape Town. Michael Mapipi ari pano Makuramini anzi pakaipa zima yaoma. Lamek Mufushwa anzi simavhi muri seiko henyu musakanganwe kufa kwehero Dumiso Davengwa uye Concord neFalkram. Of the pith. Hey, ataura chirungu mkoma pana. Business account. Arikuti muriseiko good people here. I'm doing well. I just want to thank goodness for the Lord. Nekuti chengeta kubva mune zvakawanda zvakaipa. Zita Howard people's darling. Dirikuno kujoza ku Kempton Park. Christopher Katesi. Arikuti chamisa na ED. Ngaba taurirane. Zvinhu zvifambe munyika saka kuna mukoma Christopher vari kuti ivo vari kudanha urano. Deben Chawanda arikuti I'm watching you live from Pretoria, South Africa 2019 yanga isina kumira mushe. Tiri kuvimba nenyasha dzamwari kuti 2020 ichange iri nani. Aiwa pane vamwe vambotinyorera tisati tapinda pachirongwa chedu asi ndiri kunzwa kuti tina caller ripo.
Solomon.
Hello caller.
Makadiko.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
You are talking to Solomon Gwerevende from France.
Ehe, kwakadiko ku France uko mukoma Solomon.
Ku France kwakanaka zvikuru.
Ehe, tipeiwo maonero enyu yanga yakadiko 2019 uye zve muri kushuvira zvipi 2020.
Maonero andakaita 2019 angari makata chaiwo chaiwo takasangana nematambudziko akawanda uye akasiyana siyana zvikuru takanyanya kutarisana nenyaya dzepolitics takatarisana nenyaya dzeeconomy vanhu vakatambudzika zvikuru kwazvo zvinonyatsokutobatika uye kana kuti zvatingati muchinhu zvino zvine yatinoti concrete evidence saka vanhu vakasangana nematambudziko ekukwira kwemitengo matambudziko ekuchinja kwemaretsi emari matambudziko akaita maybe say sudden change of the currency especially with the particular reference to the use of maybe US dollar zvakanga zvisinga tarisirwe nevanhu kuti zvingaitika there and there or suddenly. So as a result, zvaka affecta vanhu vakawandisa uye zvaka affecta even ni ma institutions and business entities zvakanyanyisa. Saka ndandichishuwira kuti dai zvaigona mugore ratatarisana naro iri paitwa zvakawanda zvakasanganisa maybe a reflection on issues to do with economic policies or a review of economic policy so that maybe we can find a way forward of rectifying these challenges which people are currently facing.
Aiwa.
Maybe
taura yenyu muchitaura mazwi ekupedzisira.
Okay. Ndingangoti muchidimbu chakanyanyokosha maybe chingaibatsira apa ndechekuita solution to the problem that are being faced in Zimbabwe.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka mhenu kana paine vamwe vamuruda kumhoresa.
Ya, vekumhoresa ndina wekutanga ndoda kumhoresa mukadzi wangu Naume Mudzingwa ari kuZimbabwe kumasvingo nemwana wangu Tadiwanache. Pamwe chete nevabereki vangu mai nababa Gwerevende vari kuBuhera pamuzokomba.
Aiwa, tinotenda, tinoshuvira kuti amane shamwari dzenyu vari nani zvavo kuva vari kumasvingo uko.
Tatenda zvikuru.
Okay, thank you so much. Bye bye.
Yes, ngakaike ku Donald Mambo masizo kutake sibomunye osecingweni kodwa ke ngicela ukubala into message yodwa. U Giant Nyati uti salibonani. Ngibukele ngwele Botswana kunzima kwenzakale lonyaka ngo 2019. Ku 2020 sibona ngani siyabe sithola amagato bavuzayo njalo. Musa Mazibuko uti litshona njani Dube? Ukuthi kona umnyaka ka 2020 uzabunjani izanu sabusa asibona ukuyaphumana. Kwabela kufana nje. Wiseman God knows Nyati uti ngona nami Dube kona hamba ngibukele ngise Gauteng e Hillbrow. Ngiphuma eKezi eMapisa. Kunjani lapho khona kona ngapha mfowethu? Uza Modube uti Zimbabwe will never be all right. Kusasa kumbe nini? Zanu nga sabusa. Utatendela uti hello bafowethu. Yes, Dr. Snow Donald.
Ai what? No, kuchingamidza hii mchirongwa mkoma Donald Mamboma.
Matete mavelas na mkoma Gibbs mavela se.
Ai what? Asikwera. Taurai tins gwende zvipi zvakakubata iro gore ra 2019 iri.
Zvimwe tingataura zvisi zvimatunge gwenyika kuti zvisipati.
Nare dzenyu manje mbofamba ifamba itone.
Hallo.
Nare dzenyu hamene zvari kuti asifamba ifamba imbichana.
Hallo.
I regret to go call you back. Isa yenyu phone pass will call you back.
Alright.
Yeah, sorry mambo masiyamkhosi mambo mapheli khale khona lapha. Yeah, sibona ke uSidney Ncube uthi baba Dube ngibukele ngikhona lapha emsazweni lani lonke. Umandla Mkhonazi la ukhona lapha phela iUSA. Kumbe singazi ngike ngabona imfanekiso yakhe kuFacebook engazana seZimbabwe. Benganokugada inqola mfowethu. Unjani lapha khona khona ngapha. Siyabona ke banenge abantu lombonisi uSibanda semdaweni kunjani?
Aiwa, pane vamwe vanga vatinyorera patamboisa post yedu. Tina Lizi Mogova angati ndifonerei tikuedza namba dzenyu. Gwerevende Solomon tafadzwa Matsia Egias Muvindi Levi Musara Noxin Tembo Donald Mamboma ndova tanga tikubva kutaura navo. Praise for Losu Joshua Matutu Washington Mabizeni atanzi tifonerei Hadi Nelson Zuze hanzi please ndirikudawo kuti mundifonere. Please, ndiri kuno kuNelson kuRustenburg. Morris Muhlanga ziyawena, hanzi takatamba Christmas zvakanaka. Uye Mwari vakatisesedza kudzamara tasvika patiri pano. Inyasha dzaMwari kuti tigone inyasha dzaMwari pamwe pacho taisangana nematambudziko akasiyana siyana uye nyika yedu yeZimbabwe iri kuenda kumagumo kubva zvakapinda vari pachigaro. Ndibateyo please. Pari zvino panhamba idzi ndobva vaisa namba dzavo. Saka tinokutendai vese vari pachirongwa chedu pari zvino. Uyezve musanete kuramba muchinyora pfungwa dzenyu tiverenge. Toda kunzwa kuti zvii imi zvakakubatai muna 2019. Uyezve dai maiwana mukana wekutaura nehurumende tichipinda muna 2020 maiti chii. Tinoona mangwana muimbi Winky D anga akatarisira iye gafa. Anga akatarisira iye kuita gafa party pa HICC Marare achiparira iye album rake idzva rinonzi Njema. Asi asi pari zvino pane mutauro wekuti anzi iye ngaamboenda kumapurisa achinotaura nyaya yake kuti zvakamira sei, asi tichange tichikupai nyaya iyi nekutambira kwatinenge taiita. Asi pari zvino gafa ranga riri kufanira kunge riri kuwanikwa iro vachivharisa mangwana kuHICC, asati zvazivikanwa kuti zvichaenderera mberi here, nekuti vari kunzi albhamu ravo iri rine chekuita nezvematongerwo enyika.
Toke uchaize lizve nenomandla mukwanazi kuti sakuvana Dube zikesa kukhuluma ngawo rekuramba uti I'm watching you from Indianapolis in Indiana. Knowledge Mkizo Ncube uti how do I access the station of the people? I'm lost, guys. Give me these frequencies. So here are the frequencies. Knowledge Mkizo Ncube. So you can find us on Live Talk on 909 meter wave frequency, low 4930 and 15460 kilohertz shortwave, starting at 8 p.m. from Monday to Friday. Zapinda futhi 909 meter wave frequency and 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. I think unzwile Knowledge Mkizo Ncube. So ngawo ufuna ukuthi usingene usizwe mnandi nje hamba khonapho sizothi kunjani. So ke siyabona ke kulabanye abantu abangenayo baningi sibili abangena namhlanje, lingakhohlwa phela ukuthi siya live streamer khona manje VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona. So wena ulakho ukuthi uya ngapi? Ngizokuthola silotha futhi ucingweni.
Hello caller. Hello. Ai wathi what did you tell Ranani uyezve muri kupi?
Murutara natafadzwa ndiri ku Polokwane South Africa.
Kwakadii ku South Africa mukoma tafadzwa?
Aiwa South Africa kuri nani atete.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu makaiona sei ku 2019 uye zveshuwiro yenyu ya 2020 ndei.
Atete chokwadi chisingaputsuka ma 2019 yanga yakatomera zvikuru sei tiri pa Zimbabwe apa. Ya muri dzatiri kuraramisa tiri kuna uko kudai dziri kutipa mitoro mihombe chaiyo chaiyo, because kubva pane zvese zvaunofanira kudya nezvekupfeka nezvese zvaunofira uchiita ndo unofanira kunga uchita wagadzirira. Vari kuti kumusha hakuna kana plani, hakuna kana zani. Saka pa 2020 apa zvingoona zvakaoma zvakadaro. Shuviro yanga iri yekuti dai vari kutonga nyika yedu yeZimbabwe ava vaedza kuitawo plani yekuti pamwewo tingakwanisawo kuti tidzokere kumisha yedu tichishandawo tiri munyika yedu yeZimbabwe, tisimudzawo nyika yekwedu, because mashandiro atiri kutoita kunoku zvinoratidza kuti iyo South Africa ndiyo iri kutofamba, and pakuzopera kwenguva yedu nyika ichazonge yakumashure shure kwekupedzisira.
Saka munoona sei 2020?
2020 kana tichitarisa tiri kusaidire kuno kusouth Africa kunoku, ndinoona kuno zvinenge zviri nani, kuno zvoshandika, togwanisawo kubatanidzawo zviri zvitatu zvichibuda. But kana tiri kumusha kuZimbabwe, ndiri kuona vanhu vachiomerwa, because tikatarisa mvura chaiyo chaiyo yemudenga haisi kuda kunaya, zvinhu zvakaoma semamiriro zvakatoita izvezvi. Asi hope ingoripo, Mwari ndiwo munhu wese, pamwe zvichaita.
Pane hama neshamwari here dzamungada kumhoresa?
Ya, ndingada kumhorosa shamwari yangu inoitwa Maoven Nyamukubva ari parusape apo. Ya, ndofunga ndiye chete.
Aiwa, pakanaka pakadaro, muve nezuva rakanaka.
Bye
bye.
We've got on VOA Studio 7, we've got Melusi Ntini, who says, I'm watching you from Kokwe. Kokwe pela, it's a Midlands, eh? Aaron Makowa says, follow me right now, guys. I think he's in Zimbabwe. Then Taipan Muzi says, the people of Zimbabwe must stand up and fight for change. Then we've got Rapson Mwale, who says, linjani tube, libo dlala pela wonka ma video, la ama audio, ngiyacela guys sizayidlala mfowethu liyakho sizayidinga dinga khona apha ukuthi nxa iseduze siyaphosela nxa ukuthi khatshana ngazani kuyasiyehlula. UThailand Bings uthi watching from Dola, Zambia. Yeah, kunjalo ke sesilophol Ndlovu ecingweni. Baba Paul Ndlovu, kunjani?
Ngiyaphila kunjani mfowethu?
Hayi, siphile mfowethu. Akutsho phela ukuthi umnyaka uzawubona njani?
Hayi, umnyakoza mina ngendlela engibona ngakhona angiboni i-change enkulu engaba khona, ngoba angithi uyabona ukuthi nje masikhuma ngomnyakoza sikhuluma ngento ekhona kusasa ngo-12. And the mouth ya bheka isimo sisatshona phansi. So akula mehluko mina ngubonayo ukuthi next year singathi singabhekela change. Into ekhona nje edingekayo umsakazi eZimbabwe. Ngicabanga ukuthi if abantu beZimbabwe befuna i-change, i-change isezandleni zabo, i-change ayikho ku-government, isezandleni zabantu. Abantu abayeke ukudividana, abantu bahlanganisa amakhanda, abantu badingide into engabenza ukuthi baphume odakeni abakulo, kanti ukuthi babheke ku-government. I-government yona ayikho enkingeni, okusenkingeni ngabantu beZimbabwe. So kudingeka ukuthi abantu bahlale phansi, bahlanganisa amakhanda, babone into engabenza ukuthi baphume enkingeni abakuyo. Then from there ulapha abangakwazi ukuthi bakhulume nge-change yelizwe. Ngoba okwamanje omunye udonse siyale, omunye udonse siyale, ongangokuthi inkinga seZimbabwe asikaqali ukufesana nayo. Into esifesanayo manje ilokhu esikwenza ukudlephana thina singabantu, singabahlali. Uyabona? So ukuthi ngezinye indlela i-change isesefar ngoba sisaba thina sodwa, you understand? So kudingeka ukuthi abantu bahlanganise umqondo, bayeke ukudividana, abantu babheke the real problem ekhona eZimbabwe ukuthi idinga iphi i-attention from ebantwini, idinga liphi icembu lezombangazwe elingabasusa odakeni. Whether uyamthanda umuntu or awumthandi, don't hate umuntu ngokuthi ubadla elithile. But ibheka i-future yakho labantu abakho ukuthi if singavotela lowo muntu mhlawumbe kungaba li-change elizweni.
So change okujoyo ukuthi change ingavela ebantwini vele ngokutsho kwakho vele.
I-change, ya, i-change ingasuka ebantwini ngoba okwamanje angiboni mina ikiza niphefu ngwayo ayila i-change. Msakazi, khumbula ukuthi from 19, I'm sure lobo ungazalwa or wesezeka, I don't know, modzele bumncane, from 1980, how many years now? Do you mean ukuthi usazoba le-change ezolebe zaniphefu? I-change ngabe ihamba ngenyawo.
Yeah, I think 1980 ngase ngilama 20 kona manje. Ngase ngikhokhe blind.
Ukuthi ukuthi manje sizofuthiye kunjalo. Uthiye kunjalo.
Draw point. Ngibonga kakhulu Paul.
Hayi, ngiyabonga nawe.
Ube nomnyaka omuhle, omutsho omuhle.
Hayi, kakhulu msakazi. Mhlawumbe sizobona i-change njengoba nje siyaqala ukungena into lethiwa ngu-2020, 2020. Ngilakhe mkulu kakhulu ukuthi abantu bathole inombolo efana naleyo besaphila.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathina kusasa eh?
Ya, ngibonile nami.
Yeah, so that's Paul. He's laughing because he was saying that maybe in 1980 I was not born. So I was telling him that I'm a brand new second hand, you know.
I can imagine. So, anyway, let's take a look. I understand we have Egias Muvindi. Makadiva Muvindi, tunokuchingamidza ipachirongwa.
Sina nemurayidere sisama vema muka sei nekuswera.
Aiwa ataswera kunokuya kumatutu saka ataswera edu zvakanaka. Hatipewo pfungwa dzenyu 2019 yanga yakamira sei.
Ah, 2019 yanga iri nani zvayo. Kune asi ndinoona sekuti yanga iri nani kune suvamwe vari kuno because tiri kuno ku South Africa asi kune vabereki vedu vari kumba hazvinhu hazvina kumira zvakanaka. Yanga isina kumira zvakanaka.
Mhm. Ko 2020 munoiona ichizodi.
Maonerangu pana 2020 apa zvakutoratidza kuti futi zvakangoma kana pakasaitwa nhaurirano dzakajeka dzekubudirana pachena pakati pehurumende yedu. Nekuti maonera andiri kuita ini kuoma kwese kwakaita zvinhu nekuchema kwese kwatiri kuita isu zvizvarwa zveZimbabwe. Nawe kuti hurumende yedu inenge isiri pachokwadi nezvinhu zvayo nekuda kugadzirisa gutsa rozhinji. Nekuti dei yanga ichida kugadzirisa zvinhu ka kutaura kuno tingadeita pane imwe stage pamwe kutaura kuno tese tingade takadzokera kudzimba taakushandirawo kunyika yedu tichikwanisawo kuita icho neicho tisinga neteki semanetekera atiri kuita. Nekuti katarisa izvozvo izvi tisi nemaomero akaita zvinhu chikafu kumusha, tiri kutoshandira chikafu kuvanhu vari kumusha pari zvino.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii takatarisa iyo 2020?
Takatarisa 2020 dendaiwana mukana wokutaura nehurumende ndaikwanisa kuti ndivataurire kuti ive vakwanisawo kuita serious vaonawo kutambura kuri kuita ruzhinji. Nekuti ngavasatarisa kuti vari padhuze navo vari kuti zvinhu zvakanaka. Nekuti maonero andiri kuita ndekuti havasi kutarisa rumwe ruzhinji rwese runovairwo Zimbabwe yese zvee vachitarisa ruzhinji rwese ka vangade vachinyatsoona kuti hazveshuwa vanhu vari kutinetseka asi ivo vanoona sekuti zvinhu zvakanaka vari padhuze navo vari padhuze vari mugavhenmendi imomo ndo vanenge vachidya vachiguta vachiita sei saka vanoona sekunge zvinhu zvakanaka ende zvagara munoziva kana munhu ariye ari kudya anofungidzira munhu wese akaguta
aiwa chikwazisei hamane shamwari tinzwi
aiwa ndinotenda ndinoroda kukwazisa hama neshamwari ndichitangawo nemhuri yekwangu kwamuvindi kubhuyera ndichitimhuri seiko ikoko vese vanondiziva vanondifarirawo vese nemi vana sista mavhe haa ndinokutenda ichose
aiwa
tinda muchirongwa
tinokutendai munogara muri pano musanete gore ra2020 rambai muchidzoka ipo panapa
aiwa pano handibvi nekuti ndipo pandinoona chokwadi chese ndo panotaurwa nhau dzinonyatsokufadza dzino dzisina kwadzakarerekera
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
ndinotenda
we've got ZANU-PF central committee member right now we've got ZANU-PF central committee member right now and that is Joseph Chuma he's in Victoria Falls is attending a carnival so we have requested him to join us for only a few minutes and he says he can't continue after those few minutes so Mr. Chuma just briefly we are looking into 2020 what are your expectations as a party and as a country
I will tell you my one and uttermost expectation as a person and that expectation is that how I wish that people would come to the table now. We've identified a lot of problems that our country is facing and going through. I think 2020 must be a year whereby people now come back with solutions and solutions and solutions. We've got a president who's willing to listen. We've got a system that is willing to embrace. Why don't we take advantage of that? For the betterment of Zimbabwe, we need to now come together and say, let's offer solutions to all these problems that we have. Sit down as brothers and sisters, as Zimbabweans, and come up with ways, strategies, whatever you can want to name it, that will make Zimbabwe a better place that we want it to be for ourselves, our children, and our children's children. Once we do that, then we will move them a mile longer than what we should we should have been doing this past 2019 year. So the 2020 year must be a year of revelation, a year of solutions, and a year of working together. Irregardless of whatever party you belong to, be it you are from ZANU-PF, MDC, ZAPU, or whatever party, let us come together and put our heads on the desk and proper solutions for the betterment of Zimbabwe.
Ye kodwa ngisindebeleke sikubuze khonapho ukuthi wena ubona njani nxa usukhangela sibili abantu bakhuluma njalo bakhonona babajuma bathi ababoni vele kusiba lenguquko ilizwe lingazani lomnotho obhidlikayo lento ezinjalo so wena ubona ngani inguquko yangikhona iyavela ngabajuma
sesibonile inhlupho ezisibambileyo njengelizwe leli leZimbabwe izinto zonke ezisikhathazayo sizibonile okusokuzaba yimpumela yokuthi ngiyafisa ukubana umnyaka lo ozayo ka-2020 ube ngumnyaka wabantu abazabe bebisa khona ama-solutions esingakuthi mhlawumbe ngesintu abazabisa khona imizamo yokuthi siphume enhlupheni zonke lezi esizibonayo singavele sikwenze lokho singakhangeli amabhathi esiwagqokayo amabandla atshiyetshiyeneyo ungabe ngowe-ZANU-PF kumbe ngowe-MDC kumbe wangabi into eqakathekileyo emqoka yikuthi silo mongameli olalelayo ofuna ukulalela ode ngabizwa uyasabela afike sefikile endaweni eziningi simbonile koBulawayo ebuya wahlangana labantu abama-civil society organizations labana ebakukade ngesikhathi sikababomgabe vele kwakuyingwele engonyama kungabonani kodwa yena simbonile ehlala lapho o-Jenny Williams labana abehoza namanye amagrupu atshiyeneyo ezama ukudinga ukuthi kanti singakubamba njani okuyinto lokho so u-2020 abe ngumnyaka wona lowo ukuthi bona wonke umuntu kazizwe elelungelo elemfanelo yokuthi bona abise
imizamo esingayenza yabona impendulo esingaba lazo kunhlupho lezi esilazo njenge Zimbabwe singavele sikwenze lokho ngizabe sesithuthukise iZimbabwe.
Yes, ukhulule
before he goes. Toda kutombonzwa zve carnival nokuti ndokwavari kwakamira sei ku carnival ku Victoria Falls kwamuru.
And this is kind of a hang in the room, I'm not with the missionary in the GIA together.
We have a caller. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Truksora Nanu is a Murukubi.
The good South African Zara Nalevi.
Taura 18 Zoom Kum.
I didn't know I'm going to go to Kumusha Kutti Mirror Zaganaka. Unge ZANPF NBC zvasangana zvataura kuti pane maanzazi papa kuti nyika iringafamba zvakanaka. Saka pane need yekuti patipave nekuzvininipisa zvagare kuna vamunangagwa vagare pamweche na vachamisa zvinhu zviite zvakanaka bhozi mamirira zvakaita zvinamira zvakanaka zvachose.
Makakwanisa kuenda kumusha here pakrisimusi apa?
Nda gara ndiwanzoenda hangu mupa Christmas ndiwanzoenda kumusha every January. But ndanga ndiriko ndakaenda kunhamo yasisi musi wa6 ndikadzoka musi wa19.
Aiwa, nematambudziko. Makatarisira chii mugore ra2020?
Mugore ra2020 ndirongoda hangu kupave neshanduko. In fact, ndoda kungoti ma main political actors munyika medu I have a more progressive because my problems they day standing and no dango kadiwa kuba political level. This is number one.
Pane vamungada kukwazisa here?
Ndoda kukwazisa mai vandakasiya kuchivhu, mai Rukato, nemusikana vandakasiya agere navanonzi Roslini Mpindu.
Mati mudzimai wenyu here kana kuti? Alright, okay. Aiwa, pakanaka pakadaro. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda pamurume.
Bye-bye.
So it's good that he still remembers that there is a mate at home and says...
Very, yeah, inspiring indeed, yeah.
Unkosi nati Chingandebele. Uti siyabonga Studio 7. Ubalani umnyaka ka-2019. Belisethulela indaba zeqiniso sizahlala selisekela ngo-2020 siyabe silani nsuku zonke. Siyabonga kakhulu ke inkosi nathi Jingandebele. He says, thank you Studio 7 for giving us very balanced news. And then we've got John Khumalo. Khumalo, kunjani? Uyaphila Khumalo? Sondela efonini kuye. Sondela efonini Khumalo.
Yebo.
Ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka ozayo ngokubona kwami kuzoba nzima kakhulu. Ngoba into esikhala ngayo ngamanzi. Then khona manje isikhathi sokuthi nga imvula ina ayikho. Kusuthi siyongena kuwo lonyaka singena mvula, singena lutho. Kukhomba ukuthi kuzoba nzima kakhulu ene nala eSouth Africa nakuBotswana lapha. Ngiyabona ukuthi kuba nobunzima kakhulu kubantu baseZimbabwe. Kube kuya ngami nga abantu bebambana. Bazama ukulanda ingozi le ezayo ngoba la eSouth Africa akusaphileki. And then eBotswana nakho akusaphileki. Bakhala ukuthi sibathathela umsebenzi. Kube naleyo msebenzi ayikho. Njengamanje akusena belungu la eSouth Africa amaplazi wonke mawuhamba lapha akusena belungu. Ivijana le esele yabelungu baba bambe inkunzi baba tshontshela baba bulala nami bayaphuma futhi nawe uma ungumuntu omnyama uma ungathi uvusa ikhanda uzama ukuhluma bakubamba inkunzi bayakubulala manje kuyakhomba ukuthi unyaka ozayo uzoba nzima kakhulu
hayi thosela ukugcina ke baba Khumalo
ya elokugcina nje engakusho ikuthi abantu bakithi ngabe bambane ngoba ekhaya khona siyakhomba ukuthi asibambaneni sibuyelene ekhaya kusese nesikhathi silungiselele ukuthi njengoba kukhona izipompo zamanzi lapha bazithengisa zisachiphile sithenge zona sikhipha amanzi ekhaya silime yikho nje ngila ukuthi ngabe siyakwenza thina esilana ngaphandle kwelizwe
hayi Khumalo sibonga kakhulu ube lomnyaka omuhle omutsha omuhle kakhulu ba
ngiyabonga baba ngibonga kakhulu nami ngiswele imilomo ezinkulungwane istudio 7 aqala ukuyilalela ngabo 88
yebo phela
yeah
hey Khumalo baba thank you so much that's Mr. John Khumalo he's saying that his major worry is lack of water and then other issues he says people should be actually united and go back home from South Africa because in South Africa he says life is tough now people in South Africa don't want them anymore and in those farms occupied by white commercial farmers he says there's no longer any work there because some of them are being beaten up and you know all those kind of things so he says the best solution is to go back home and revive the country
We have Mkoma Donald Mamboma back again atokuchingamidza ine mufaro Mkoma Donald
Hello Tete Mavela sina Mkoma Mavela she
Aiwa taswira motipawo maonero enyu zvizvakakubata i 2019 iyi atakusiya
Chini chakanyanya kundibata Tete Mavela musi wa 23 January gore chitanga iyi kusiya kuti kurashikwa kwatakata nawa mutukudzi kwakandigwadza zvingaitika zvino ndombofunga kuti koi mwari wakafunga sei asikutonga kwavo hako asina zvatingaita ndochinja ndi chakanyanya kundibata zvakanyanya mugore ratasiya iro kurashikwa kwatakata nasamanyanga Then the way I do swim, I think that I do before I think I'm going to go to the panel and I'm going to go to the panel. Because I see all the time, I'm going to go to the panel. This is what I'm going to go to the panel. I see the Chakanya and the Chinese and I was no share what I see when I'm going to go to At the moment, there are some good gorillas who pin there, Tringo Pindam Gorilla can go find that Buddha, I'll ring it away. Look at Satakun Tapans out these years. I am with Nicola, this is here, but I was at least at Nukas of Winter to implement a Queen special of Kuram Kazin. Nakabu was then in the Nasa Kuram Cabinet, Yam Nangago, I'm told you, the Deputy Minister of Information. But it's running glass tower, I don't know if you're going to Sushuaka. We are far with the initiates around Siskebu. Kena ni chapu chapu. Tikiri kure, titi mafela, zekuti, zinoto unatu za haa, kwa chiri chapu chapu. Kini nikai kusun jana kwa ya, zoko mbita dekino nika mtati, jana kupasire zi haa, tiri kure, titi mafela. Patire ge kucheza, atisi da kusura kana kutiku nika edu. Atisi patro, tinayo patro zizi. Patis, atiri kuona zi, zi, ground, titi mafela, zapana kana chingati pa uvu, kuri chingati gore na 2020. Pani chingati zi, kachino. Kana kachingote arauti pola, jaji wa chita arashino fita, owe, zavu kumba kwa uku Aisha zenge nimbe udaro hapana chinobuda kuti mafela. Ndati taurira nechokwadi. Achiputuka.
Aiwa mashoko makukutu. Chitaura yenyu 2020 makatarisira chiimba mamhorisa amane shamwari.
Ah ndachingokumbira kuti kana mwari arambe akangoti vhurirawo misi uno kuti kuona kuti kuna sakana kuri sekuru South Africa. Kuma sezi minisa vari kunoko vari kuti varuda kuvari kubvisa nenonzi Border Management Authority. BMA takaita iki bill rada kupasa ku parliament kuti paboda pachinge pabviswa mapurisa atinoona vamwe varinoshanda pacho inonzi boda zvokuti vanenge vava under one roof vanhu vanenge vachishanda ipapo uchimizi kuda kustrengthena kuti vanopinda munyika yemunhu South Africa vachibva kune dzimwe nyika like Zimbabwe inenge ichitambura nevalaudi inenge yakulimita maitira maoni vandozviita saka ndokukumbira wangoti dei kuti mwari vangoti zvavo vasanyanya kuzoomesera
Aiwa mashoko makuku tuchimoresa ya manesha mari.
Ndeko kumorosa vanonzi vazhiwaya vari kuenzi kusondira kuno kurasi bedu kutipa mukuru wesidyo senje vabota vane makusenya vachindiudza kuti posevo chingo ebarino. Zvezvana takatanga kare plus hai havatava mhuri imwe chete. Plus ndinofarira hangu sidyo senje nepe nyoro notevera vanhu. Vakabva mupawa bedu vevoya kumasvingo vari reporter. Kanyora ini muchiveri mudzamba dzangu dzinenguva kuti tikutira reporter province yetisasara mukati mukomagandi maramba saka ii kuteerera kwamunoita ikokuka inhepenyuro yandiona kuti hai nhepenyuro yakasiya nedzimwe nhepenyuro dzandoziva
ndoda
kumhorisa vanhu vekwamamboma ndoda kumhorisa vose vanondiziva nevateereri vese vestudio 7 ingoti
gore
ra2020 rakanaka vestudio 7 mukomajonga kande miri ede mazera zvinochanga yauye mukoma Chris Gande mutungamiri ngomo Mike Hove tatenda gumbo chetesa ndechive changa vese vanhu vandasiya ndimi yake nevamainjiniya nemaprojecta enyu nokutiti muve negore rakanaka nokuti munoita makashanda zvakasimba chaizvo.
Aiwa tinokutendai mukoma Donald, munotipa manyemwe, munotipa samanyemwe akataura samanyika samanyanga wamaa muri kutaura muchakabvu.
Ndinofara nenhepenyuro iyi nekuti handigoni hangu kutenda tete mavhilazi ndinongoti muve negore rakanaka muchingoramba muchingotoramigwa. Ndotendawo namaripota enyu ari kumaprovinsi akasiyana siyana mukoma Loida Moyo, mukoma Taurai Shava, mukoma Thomas Chiripasi, Mike Okari atinonga kanga udhigi King Galu.
Munovaziya vese shiwa muve nezuva rakanaka navo vanofarawo nekuti hazvisi nyore kuti vange tichikupai nhau zuva nezuva. Takutosvitsa kupera kwesenchuri inoi pano mangwana tinenge takunokuzoenda ku2020 musi wechitatu tinoita tova muna 2020. Saka tinokutendai kuti makabvira nesu kure uko kudhara tichangotanga.
Vose vakatanga vana mukoma Reichoto vana the late Caroline Gomba Gomba tinongoti mweya wezoro remugare nepenyoro iyi nepenyoro huru vada vanhu vangazivi.
Aiwakuti
munozoita munoswa muchatsana ngura kuti yakatanga sei.
Aiwa ndimune muripo paprogram. Ndimune muripo ipapo musi iwoyo muve nezuva rakanaka.
Thanks,
bye bye.
Yes, nokumbulani moyo kona pa ke studio Studio 7 VOA ndibele ku Facebook page. Ukubulani ke uti ukuthi abantu bebulawa kunje, bebulaya indlala. Lokunye nje ababhekane lakho kambe libona kanjani ngoba lo tshintsho yini? Ukuseleyo ukuthi nje MDC Alliance lezano PF kumbe sikhangelane ziyenza utshintsho asikwazi ukuthi kungaguquka izinto eziningi. Sokuthoke silobaba lapha ecingweni wathi siza ukuthi silobani ye mfowethu kunjani?
Halo kola, tiripo Makadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Washington Mabizeni ari muPretoria South Africa.
Epitoli kwakadiko kuPretoria?
KuPretoria kunenge kuri nani uku.
Taurai tinzwi.
Gore ranga rakatanga zvaro rakangotoipa ipa sezvo munongoona kuti kutanga pakutanga kwaroka kusvika pari zvino pakupera kwaro kwaingoita kuurayiwa kwevanhu kuita seuye zvino kudhura zvokuti takazototiza kumusha uku munana October ipapo tanga tiri kumusha but patakanga tatoona kuti zvaakutodhura zvakanyanyisa tobva tazototiza zvimwe zvine mutsindo ikoko kumusha zvokuti tanga tatokuvara nenzara chaiko chaiko.
Saka munoona gore ra 2020 richizomira rakadii?
Kumusha.
Hello?
Ye, ucingo lwakhe ungani soluhambile mavelasi. Wathi sithathe umeluleki Ncube usecingweni. Meluleki Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Ngiyaphila kakhulu ke. Wena ungaphi khona mfowethu?
NgiseThekwini eDurban.
Kunjani eThekwini?
Hai, tewin gurai di putih ni jadi.
Hai, bicara nafu itu. Ye, ubanan jalan ni apa ya?
Eh, aku ni aku zayu mina mangu pegi lah. Iku inte zuba right. Aiko, as long benga cincanga I kulumend. Aiku inte zodunga, Zimbabwe. Zimbabwe abantu bayahlupheka, bayachaywa. Ah, vele kuthwele kanzima. Kwamanye amakhantri kanje avele akula msebenzi. Mina ngaza ngishwa abafriki. Kanti yona uhulumende sicela lisidlulisele yona amazwi la siwakhulumayo ukuthi kabantshintshe ukwenza basithole benza imisebenzi. Ngathi sifuna ukubuya phela emakhaya ethu sizothola imisebenzi.
Ye, sizazama ukuthi sibatshele khonokho ke besiloba uchuma khonapha uJoseph Chuma ezazana uPF uthe abantu kumele besebenze ndawonye phela kwenza into kube lenguquko. So khuluma khonokho nje sithi amabandla kumele angayenzi lokhu kungani kulwa basebenze ndawonye kambe ngabavumelana
la sana sizane lapho esizana khona negovernment. Nayo igovernment ayithitha abantu ngendlela eright, ingatshaya abantu, ingakhipha amasotsha iwagcina umthetho. Ingakhipha amapholisa agcina ukuthula e-country. Kodwa kakubanjani singabantwana beZimbabwe sonke sifuna impumelelo, bengazicabangeli bona bodwa.
Singathi wena okufunayo i-unity ukuthi abantu bayenze khona ukukhumisana umlotha.
Yebo, asihamba nini singamaZimbabwe sonke.
Kwenzakala khonokho njengoba abanye bedosa besiyale, abanye bedosa besiyale, abanye bathi bale Pollard, abanye athi asingeni kuPollard yangikhona. Hey, kunzima mfowethu.
Akunzima mpela, akunzima. Nami uma ngibhekile le ndaba yePollard, mina ngicabanga ukuthi into yabo nje abayiyenzisa abantu nje, kuyinto yabo yeZANU PF abafuna ukuthi bazibone kona beyibo bodwa abakwazi ukwenza izinto eZimbabwe.
Hayi mfoka, Ncube sibongile kakhulu ungadinela kusasa. Ube le lo mnyaka omuhle omutsha, lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu, he?
Hayi. Hayi, siyabonga.
Kukulungile Ncube, bye-bye.
Pana Shepherd Mbanga, I'm watching you from Bulawayo, Makadiko, Memory Zulu, I'm watching you from Cape Town, Masikota Seko Sismavi, 2019. Anga sina kumira mushe, nema mira kaita zvinhu kumusha. Anzi kungo shandira mafees, ne food, ne transport, anzi zvevari kumusha, apana chatakaburitsa. Blessing Kamusiriro, arikuti Mairoa Kanaka, Charles Mangojo, arikuti ZANU PF, you never solve anything. Anzi ndozvo kunetsa. Joel Muungane arikuti vanzvadzi nabhudhi muri seiko ini ndakarwadziwa nekushayikwa kwavamutukudzi. Kudyiwa kwenational team kuAfcon uye kudyiwa kweCaps United. Disciple Gilson Madanira, Sister Mavi and your team, well done. Anzi na disciple anzi Sister Mavi and your team, well done for 2019. Boaz Jayagura kuti tete Mavi ko. Vamananda vakaende piko atishavaoni pano pa Studio 7. Ai watishaidza kuvatsvaga ku WhatsApp. Top fan yedu Wagona Chitova kuti uyu ndiye top fan wenyu wechokwadi arikutaura mukoma dhodha vabva pamhepo. Luke Samuel Simango arti muri seiko tete Mavi. 2019 yanga yakandiomera but ndinotenda Mwari akandipawo mwanasikana muna March. Aiwa nemakorokoto. Ndiri kuona mumwe wedu reporter wedu Chris Gande ari pano ari kuonawo nesu pano. Tinokuchingamidza Chris kwauri ikoko. Uye zvatinotenda vese vari palive feed yedu, tinoshuwira kuti pamune mapinda palive mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti hama neshamwari dzigowanawo dzichikunzwai kana tichinge takufonerai Gibbs.
Ye, kunjalo Chris Gande nxa ulalele khonapho share phela kwesindebele khonapho kuti sisebenze fowethu. Siyabonga eGande esitshela. Ye, kuzobuya njalo uTylon Banks uthi mfone line kulamanje. Singazi 260 ngweZambia mbonangani. Uthi ngani tiqoza kamaqeda masuku. Uyabhala lapho uthi imisebenzi emihle iyazivakazela, iyazigangasela yodwa. Ayinxuswa emuntu. Kodwa ke isikhathi sethu sesitshayile phela sesiphuma enkundleni. Signing off is Gibbs Dube in Washington DC saying good night Zimbabwe. Have a nice new year.
I'm Marvelous Mklanganya, who is saying hopefully we'll see you in 2020 because tomorrow we will not be on Live Talk, but 2020, let's meet again. Bye-bye.